hapana chitsvaba chekutaurwa neIMF. Vhiki ino yapfuura iyi ndakaita present yatinoti C, State of the Economic Address, yataitaura zvimwe chete izvo zvokuti varume ava kunyanyanya anonzi Namasa naMugabe vakoniwa ende vari kudzorera nyika ino kumashure. Ndakaburitsa mafigures nemagwaro anoratidza kuti munhu mutema aways off than zvaanga akaita 1954.
Ko tichitarisawo zvavari kuti upfumi hungangowedzere ne 2.8% mugore rino iri, munoona sei papa?
Vakonfuzwa nenyaya yemvura yakanaya yakaita kuti chibage chinge chakati wandirei nenyaya yemvura, kwete command agriculture. But dengo deno vanyatsoti tarisei upfumi hwacho, vangadai vatoona kuti zvese zviri kudzoka kumashure. Ndoda kuvabata muromo nereport yakaburitswa last week neboka reConfederation of Zimbabwean Industries, CZI. CZI inoita inonzi manufacturing survey across Zimbabwe yese, ende vanototumira vanhu vanopinda mumakambani, kwete IMF inonyora chigwaro iri kuWashington DC. Kambani survey yakaratidza kuti makambani adonha, mamwe achandosvika 80% kudonha. So ini mafungiro angu ndeyekuti growth rate yeDC haingapfuure pa 1.2%, ende ka 1.2% kacho kari kutobva nenyaya yekuti mvura yakanaya, Mwari akanyemwerera patiri.